Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosunga na zokari maniru anasi, uri musuwe chishanu, zvita 1-2017. Magatira ku Studio 7, nepenyirwenye ya zirugitika mZimbabwe, zamunu pewa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwenguva yakareba. Asi vamwe vanoti veruzhinji havafaniri kukasika kushora vasati vaona zvichaitwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Tando Kwinji vanoshanda nesangano reYouth for Innovation Trust vati kunze kwekusai nevanhukadzi vakawanda mudare iri vasuwiswawo nenyaya yekuti dare remakurukota harina kana munhu mumwe chete wechidiki.
Ndadisappointwa necabinet itsva nekuti haitauri nezvegender equality. Vanhukadzi varimo mucabinet vashomanana zvisingaiti and vanhu vanga vari mucabinet iyoyo even before. Saka hakuna chachinja and hakuna chachinja even kumuma youth because even ministry where youth ye wedu azimu youth. Saka cabinet iyi yakafanana ne cabinet yatanga takagaratini nayo makore SAI hakuna zvachinja.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati masarudziro akaitwa navamunangagwa makurukota avo anoratidza pachena kuti bato rezanu PF ishiri nemuririro wayo uye harichinje.
Vamunangagwa pavakatora ofisi yemutungamiri wenyika vakaita mapromisi akawanda zvichibva zvapa hope kuvana veZimbabwe vanga vachitambura zvakanyanya pasi peutonga hwaMugabe. Asi cabinet yavo inotaridza zviri pachena kuti hapana shanduko yatawana apa. Zvakare vamunangagwa havasi kuda kuchinja maitiro anga achiitwa navaMugabe. Tikatarisa cabinet yavo vanhu vakangofanana vakakundikana makorosa apfuura ndovadzorerwa. Zvakare tiri kuona vamunangagwa vari kuendera mberi nepetronage anga achiitwa navamugabe. Chizivano neukama neushamwari zviri kuendera mberi muZimbabwe, hapana shanduko yatawana apa.
Vamaposa vatiwo vamunangagwa vapotsa mukana wekuti varatidze vanhu kuti ivo vanotevedzera mutemo vachiti vangadai vasina kudoma makurukota ematunhu asi kuti vaone kuti pagadzwa makanzuro ematunhu sezvinotaurwa mubumbiro remutemo yenyika. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vatsinhirawo kuti zvaitwa navamunangagwa zvinoratidza kuti bato rezanu PF ibato rinokoshesa zvenhoroondo yakare risingatarisire zvemberi.
Tarisai muone madzimai arimo mukabhineti yamunangagwa anongova maviri chete, asi tikatarisa kuti nyika ino vanhu vakawanda madzimai. Tikatarisa zvevechidiki, vechidiki vashi shoma zvikuru mukabhineti yavo hamutorina asi varivo vakawanda kudarika vamwe vanhu vese. Sazvotaridza kuti ikabhineti isina ramangwana, ikabhineti isingatarisi kuti tinoendepi, ikabhineti inongotarisa kwatakabva, ikabhineti yenhoroondo chete, ikabhineti yakungafanira neyamugabe yekuti yaingotarisa zvehistori.
Asi mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati vanhu havafanirwe kunyanya kushushikana nenyaya yekuti makurukota asarudzwa ndovanani, asi kuti vanofanirwa kutarisisa kuti ivo vamunangagwa pachavo vachange vachipa hurumende gwara ripi.
dzimunguva muna anotadza nekuti munhu ari kumutungamirira anenge mupau bekuti afambe napo atapate basa nenzira iyoyo haangazochinji zvaanenge audzwa nemukuru wake nyangwa tichiona kuti zvakashata asi mukuru watinaye zvinonguva tirikutarisire kuti aise gwaro rokutadza kuti anoda kunza mainvestor abvisewo indigenization akalimita iwo mutemo wa 5149 kunatural resources kakuno zvinogebwa akatarise kuriengagement newest vana America nana Britain kuti tagatitaudzane tibatsirane hai takatarisa ipapo titarisire kuti iyo icabinet ichashanda
vamunangagwa vakasarudza dare remakurukota rine vanhu makumi maviri nevaviri uye makurukota anomirira matunhu gumi munyika pamakurukota aya pane vanhu vaviri vanga vari mauto vanoti major general Sibusiso Moyo naair marshal Perence Shiri pane makurukota masere akadomwa navamunangagwa asiri nhengo dzeparamende izvo zvinonzi zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinosungira vamunangagwa kudoma vanhu vashanu chete vasiri nhengo dzeparamende ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini taurai shava
vakadomwa kuvagurukota idzva rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuchuchisa vanopikisa hurumende uye vamwe vemubato ravo vanoonekwa sekunge vasingatsigire mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaziyambi vari kutora chigaro change chambobviswa vamunangagwa chichipiwa vahapiton bonyongwe taita navo hurukuro nezvekudomwa kwavo
ndazvitambira zvingati nemufaro nekushamiswa nekuremekedzwa kwandaitwa nemutungamiri wenyika ndanga ndisingazviexpecte ndikatenda kuti mutungamiri wenyika aona kuti ndine zvandinogona kunge ndichibatsira kuti nyika iende mberi
asi hamusi mutsvaka kubazi rezvemitemo iri honorable Ziyambi
hongu ndanga nditori sachigaro wekomiti yejustice kuparlamendi saka handisi mutsva kuparlamendi ndobasa randanga ndichitoita rekuongorora kuti ministry yejustice iri kuita basa rayo nemazvo here ndiri sachigaro wekomiti iyoyo
saka kana tichitarisawo iro bazi rezvemitemo kana kuti ministry of justice mungataure kuti basa rebazi iri nderei chaizvo
ministry of justice basa rayo sezita rayo nderekuona kuti vanhu vayayananiswa zvakanaka kunzi kumataredzi mhosva kwavanotongwa rove nerimwe bandiko rinonzi reprison and correctional service raakuvandudzwa kuti kana munhu asungwa zviaendeswa kujere kunofanirwa kunge kuri nzvimbo yekuti anga achidzidziswa zvekuti kana abuda anoenda onozvisenzera pane kuti aramba achiita zvekutyora mutemo saka rine mabandiko akawanda roita rimwe bandiko zvakare rinoona nezvedeeds registry kuya uku kunenge kunochengetwa matitle deeds nekunoitwa macompanies saka rine mabandiko akawanda anoona nezvekuti mutemo wateedzwa zvakanaka here munyika
saka vaziyambi vave gurukota kudai tinotarisira kuti havateme vachitarisa kuti wabuda mumbamani vanenge vachiisa munhu wese pachikero chakaenzana
izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha kuti kana uchiita mutemo kana kuti uchinge uchiyananisa vanhu haikona kutarisa kuti anobva mumba mumani kana kuti anobva kupi asi vanhu vese vanofanirwa kutariswa zvakafanana nekuti vanhu vese vakafanana vakasikwa namwari vakafanana
gurukota idzva rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunare muHarare gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vachris mutsvangwa vanoti pazvinangwa zvavo zvekutanga vanoda kubvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo ngatinzwei hurukuro yavaita natanonoka wande westudio 7
chandoda kutanga kugabvisa ndechekuti vanhu vave nemukana wokunzwa mashoko nekupepetwa kwemashoko nekuverenga mashoko akasunuka asina kana chimhika mupinji unogona kupindira pakati pezvavanenge vachifunga nezvinenge zvanyorwa nezvinenge zvichiwanikwa even pasocial media tiri kuda kuti vanhu vave nemukana wokusevesa pfungwa dzavo kuti vaveze pfungwa dzemashoko sekuya kwaanoita pasina kana chinopindira pakati pavo nemashoko iwayo.
Vatori venhau vangatarisira chikwamuri.
Vatori venhau vaona mumwanga ari bhururu wavo ndokwandakabva nako kubvira ndiri muhondo kusvika ndiende muZDC. Ini ndiri mumwe wevatori venhau ndonge. Kana ndiri pakati pevatori venhau ndizvitonzwa kunge ndiri pachikwata. Saka ndichataura navo ndichinzwa pfungwa dzavo kuti basa ravo ringafambe sei. Bati kunyanya ndiroda kuti magariro evatori venhau ave anonakidza nevachitengesa mashoko avanopepeta vachiona mubayiro unokodzera naiwo. Zvinoita kuti vanhu vatori venhau vave nechimiro munyika ino kwete zvavanga vachiita kusenzwa kuti aneka emvuropo kake uyo aneka emvuropo kake.
Mambotaura pamusoro pemirayiro yakaita sePosa neAIPA, muchadini chamunofunga kuti mungaita nemirayiro ichii?
Ndichatarisa dunguro remutemo ndozvitanhaura zvese ndozvikanda ndozvikanda nepahwindo. Kupenga kwaiita Jonathan kuya uko kuda kuti anofunga kuti ndiye anofungira nyika yevanhu 14 miriyoni inahandi kudi. Regai pfungwa dzevanhu 14 miriyoni dzimire iyipayo iyipayo iyipayo. Mukubatana kwadzo dziri 14 dzafunga zvakasiyana siyana ndomukuita Zimbabwe yemandiriri.
Isusu vatori venhau tingatarisira machanges aya rini?
Pandinongotanga kutaura nevamwe vangu ndapinda mukabhineti.
Ndomboita humbimbi ndoga pano apa. Semutori wenhau tingafara here tichiti tawana hama, tawana shamwari?
Aiwa zvinomaona wenyu inga ndokwandati ndakabva. Nhunha dzenyu ndoo nhunha dzangu. Ndoziya kurwadza kunoita basa irori. Ndinoziya zvisuo zvenyu kuti basa renyu rifambe zvakanaka.
Avo vanga vari gurukotare zvekufambiswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Hurumende inoti iri kuvandudza mutemo wekuendeswa kweupfumi kuvatema kuti ufambidzane negwara rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema iri. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vagere mune zviwanikwa vafarai maguhu vanoti hurumende yaifanira kutarisisa zvakare mutemo uyu sezvo uchityisidzira vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi munyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kubudikidza nemaminerals iwavo. Tinyaya yeindigenization asi chinhu chinounza mainvestor ba nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa asi iwewe unenge uine 49% shares ini ndichatora 51 iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% wemunyika 51%?
Kabhineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% ma-indigenous people, 49% ndio ya investor. Saka handifungu dipane chitwa, actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine ma-investors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa Munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization vanobhururuka nemari dzavo woenda. Zimbabwe haisi yega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko ivowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu kana kuti maakutarisira wokuti kuwandudzwa kwauri kuita kwaakureva kuti vachiwana cheuviri?
Hapana, tinangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavanuko kunewo zviripo zvimwe zvinobatika. Asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana pakubva kumaminerals.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemudunhu remuSomalia azivisa kuti mauto angangosvika maviri pamwe nevapanduki gumi nevaviri vaurayiwa mushure mekunge chikwata chevanopfurikidza mwero cheAl-Shabaab charwisa mudungwe womotokari mukati meSomalia. Vaive chipanga mazano chava Donald Trump munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaMichael Flynn vari kutarisirwa kubvuma mhosva yavari kupomerwa yekunyepa pamberi pematikitiva ehurumende pamusoro pekuchidzana kwavo nemumiriri weRussia muAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa 1 zvita. Hurumende nemasangano anoshanda munyaya dzeHIV AIDS anotora zuva iri semukana wekuziya zvinofanira kuitwa mukurwisa denda iri. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS Dr. Frank Guni vanoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoratidza kubudirira zvikuru mukurwisa dambudziko reHIV AIDS. Tanunuka wandi weStudio 7 abata vaguni kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva iri.
Zuva nasire International World AIDS Day izuva rekurangarira hama neshamwari dzakatorwa nechirwere chemukondombera nekusimbisa vese vanorarama neutachiona uye vakaitwa zviya zvinoti pachirungu affected kana kuti vanobatwa neurwere uhu. Zvinoreva kuti munhu wese ari pano pasi hapana munhu asiri affected. So izuva rakakosha zvikuru kuti tirangarire kuti kune chirwere ichi changa chapedza vanhu chaita shura matongo.
Chii chinoitwa pazuva ranhasi?
Pazuva ranhasi panoitwa mhemberero dzakasiyana siyana. Zvizhinji zvinobuda ndezvekuti tinotarisa kuti chii chatakaita mugore rakapfuura, chii chatinofanira kuita mugore rinoteera kuti tiunze magumo echirwere ichi. Tinovandidza zvekare kuudza pasi rese kuti zvitsva zvataita isu vanoita research vanoita hwaro hwekutsvagurudza kuti mishonga mitsva ingavapo ndeipi yekurwisa chirwere ichi uye zvii zvingaitwa nevanhu vese jikerere kuti tibatsire kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira, ava vanorarama neutachiwana varambe vachirarama upenyu hune tarisiro wakavandudzwa.
Sekuziva kwenyu Zimbabwe iri kucherechedzawo here zuva iri?
Hongu Zimbabwe inocherechedza zuva iri sedzimwe nyika dzese, asi zvinowanzokuitwa kuZimbabwe ndezvekuti nyika yedu inozotara zuva rimwe risiri ra 1 December rekuzoti nyika yese vanhu voungana kumaprovinces nemuHarare vachiita mabiko. Asi kwanhasi vanoita kucherekedza kuya kunonzi in principle, kutaura kuti vari kucherechedzawo vari mumahofisi nedzimwe nzvimbo dzakasiyana asi mabiko chaiwa ane zuva richa dezerwa nemukuru webazi reutano.
Munofunga kuti Zimbabwe iri kuitawo nhano dzakakwana here mukurwa nechirwere ichi?
Wangu Zimbabwe ndeimwe yedzimwe nyika iri kukwanisa chaizvo kuti kupararira kwechirwere kurambe kwakadzikira. Asi pane dambudziko guru ratiri kuona iye zvino izvi rekuti mishonga yakuita ichishayikwa. Kushayikwa kwemushonga uku kunoita kuti vanorwara vaye vane chirwere ichi vatadze kuwana upenyu hune pundutso.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunare muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chikuru cheChinoi University of Technology vaudza mutungamiri wezvikoro zvose zvepamusoro uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzose mari yekudzidza inopiwa nehurumende nepamusana pekuti vadzidzi vakawanda vari kutadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuda kwekushaya mari. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachikorokotedza vaMnangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasu pakati vaNesbit Chinotenda Bonzo vakurudzira vaMnangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. VaBonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro. Izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Kurusa chatiri kuda kuunza kuna president inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudent anenge ari paattachment. Ndiri kuita kunge dzakawandisa woza rubhadhara yakafanana ari paground neari kuattachment. Saka tiri kukumbira kuti vadzidzisewo vari kuattachment kunge vasatisikanisi maresources anenge ari pachikoro. Then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusini tikuona kuti madropouts ari kuwanda nenyaya yekuti fees dzirikuramba dzichikwira.
VaBonzo vaudzawo vaMnangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard. Saka tati kuti zvibva zvagadzirisawo ndozvichemo zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vaTalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. VaChiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka, but for now I think inogona save inodomboiswa pasaiti kuchana. Then pumboitwa job creation in terms of calling you investors. Tremendous dzakawanda dzasamainzi akawanda. Tine zvinhu zvakawanda zvatikwanisa kushandisa kugenerata nazvo income and to create mabasa akawanda evanhu. So there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation, cannot focus more on building Zimbabwe through other means.
Mumwe womudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwo ane tarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Siri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate unogara. Obviously we are hoping for a brighter future. Nekutarisi nechange iri kuitika munyika ka we hope zvinotongochinjawo for the good because they are hoping for a good Zimbabwe.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika, vaMnangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, Nzira dzose munhabvu dzichange dzakananga kunandare yemandava stadium kuzvishavane uko muri yese yemutambo uyu iri kuungana. Mekio Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mangwana, Mandava Stadium ichange ichitamba rumbo Rekaso Laga Challenge pakati peFC Platinum iyo yakatora mukombe weKaso Laga Premier Soccer League neHarare City iyo yakatora mukombe weChibuku Super Cup kuona kuti shasha yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhano chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vachepadisaizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Tibona FC Platinum ichiwina ngozi maspirits avo ari high tani iHarare City. Hara City nekurelegetwa kwavakaitwa morayo yavo mucampaign law pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pacampaign nekuti yakawina league avakarelegeta. Saka ndikuona vachihwina chasipotsi varikuda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vamusa macheja vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamirira akaita bhora iri kairi handikuona Harare City ichihwina nemapena. Ndomaonera andiri kuzviitawo inene bhikozi bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambowo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unoshedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatapa muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota rakadomwa navamunangagwa nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inavo zvakare. Vanhu vakawanda vari kushora dare remakurukota rakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti dare iri rakazara nevanhu vagara vari muhurumende kwemakore akawanda. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mutsvangwa vanoti vachabvisa mitemo inoomesera vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Vakasarudzwavo kuva gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti havasi kuzoshandisa hofisi yavo kuti vachuchise vanhu vasingawirirane nehurumende. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri Nkomo nastandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga.
Lo Ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet leyi isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kutshiye khona umgane.
Namuhla eleZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko obikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Parents Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bednego Bebe umqoqo wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgale uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Kufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Icabinet leyi isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kutshiye khona umgale. Umgabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika-ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa umgabe. Wona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgabe kodwa-ke khathesi sebengabeke kuthiwa yiLacoste. Kubami sebe bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyathisa konkani ukuthi sekuyele khona fana lapha kulo mkhathi. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sisuke sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgabi kangaka basebethi hayi izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abavele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane?
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thena ngokudikiza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokugama nalezi zinto. Iexperience fanele be iexperience yomuntu esimaziyo esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje asilamali elizweni sithande futhi ngenxa yokuthi khona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona-ke
kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje into encane esekuseleni. Ungakhohlwa ukuthi-ke na muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangazi.
Lo ngumnumzana Bet Nico Bebe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo.
Oke waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathintambo kahulumende osuswe libutho uMarian, uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantu bakhe aphathwa ngayo ngabezomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu le isetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli zindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo, eyakuqala njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu bakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentane enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I still have feelings as my the father of my kids. And especially the Saturday incident where he was put in lead irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mlisba had called upon the ministers to make sure that they look at the conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisitshiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elongathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqetha elimela uJombo umnumzana Lavumo Maduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani madabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM la ngo 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Nidamwave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty,
land of blue sky. EZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane le-HIV ele World AIDS Day kobulawayo eWhite City Stadium phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe namhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacocisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenathi kobulawayo unkosikazi Senathanyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona i-HIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo i-province ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, sizitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube uhamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze okuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangela lolu hlelo lwe-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlukelwa ukukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye namaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa iningi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo kusakuningi uhulumende amele akwenze ukulwisana lo mkhuhlane wengculaza.
Ngendlela esikhangele ngayo abantu bonke bayathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayayizuza imithi yona le okumele bayisebenzise. khathesi eZimbabwe nxa siyikhangele nje hayi siyibona ukuthi uncedo lwakhona lungcono noma nje imithi yakhona ingazami kuthiwa yasalele emuva kodwa hayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu, kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu?
Thina nxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe balemithi engcono, abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant, so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babe behlangana benga-protected, angisho kunomuthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ngedwa, nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebisa asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe, ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha nathi sizaphila ngendlela engcono ngegciwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Ningakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowafasi 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo i-cabinet oseluswelwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emmerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye 51% kumele sibanjwe yizizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahuka na abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ngabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana lezemining, ezemining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into zemining kakhulu izinto ezingathi ngabe zikhangelwa nguhulumende. Kwelo hlelo olukhangelane lokuthi izinto zemining zihambe ngendlela eqondileyo, ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize usuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili lelo ukuthi baqondise umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona kwa ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu abamnyama lami nginde ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga ethe broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole imithetho efana naleyo eyayifakiwe eyayifakwe ngumgabe lokala kwakuvulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso langenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona
sesingabona yini mnumzana Dube abakwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho we-indigenization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho we-indigenization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana nezinzane so nxa kukuthi kubabopha abasoza bayenelisa ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazi abaningi abantu abase-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wakhuga abantu ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqinisoqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane
Ichi Waza Waza Friday my darling Waza Friday 7 to 14 Waza Waza Friday my sweetie
Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uhwabarati kubika uEzra Chisaspanda
Iningi lithi wonto lizathuna abusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abantu njengolove mama jaivana bayekela ukucula labo sijiyayo abantu njengomoyi usolomon skuza uhwabarathi uthi abantu bangakhali sekhona uzobusisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uhwabarathi lo
ngiyakhathaza ngomdazo nyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngisa ngamapunch line semnyango nyangonqoza ka music ya gomboza chase maravina ngathi nyobonga ngithini ngimukhwa barathi nyongoloza
bonani mthakazi omuhle igama lami ngujafet lokuzalwa uhwabarathi ngelestate ukuthi uhwabarathi kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibala engalithola from iSwana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into iyathabisa abantu bona babesithi uhwabarathi siyakurata besithi ngibuyele estatini so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kahwabarathi ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi Vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje sawuthi umculo wayo music ngoba angayitholi kahle kahle genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamandebele lapho esaqala khona
Siko Hoza Friday siphethe umculo osehlupile ngobulawayo uhwabarathi ucula kanje nje vele yena ke unamadlalele amangani
How many others do you hear? What's that?
Yeah, uhobo ra tule 3 albums. Yaqala ethi Kaslam and then yes 2 Wozanhlanhla and then yes 3 engisandi ukhipha ka JCT Silwane. I music le itholakala kithi asikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi music etsifa ke ngapi. Kodwa engakutsho ukuthi uWozanhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma zika uhobo ra ti zichazelana ngabathela nabatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngisiko lakithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene wathaya isicathulo kwezokala uOperati kahayizi kaklabanali kodwa uzithulela kamnandi uJapesa futhi usekhona ukuzovuthelela umculo wakondongaziwelele umculo okumele ubulawayo aziphele ngawo ngoba ke kodwa uthi Zethunqa yiwomuzi owacathula ezomculo awubani isikhathi somhawu yekela sihwabarathe ngohamrata kahwabarathi elogazi elimnyama ingoma esithi amakhwela intaba Libe nempela viki elithukela ngimele Studio 7 ngumeza Thizo Sibanda What's up? What's up Friday?
Namakwelintaba uhwabarathi ehlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Jesus Vanda kuWoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela Lucha ha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabelela abanengi abagoqela uNkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo. Hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje, Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.